border re Zimbabwe ne South Africa Bait Bridge rinova border rinonyanyisa kuwanda vanhu munyika yese South Africa vanhu vakufamba asi kure zuro hombe iri kubva kutungamiri nemakurukota eku South Africa ndeyekuti vanhu vasashandisa ma certificate e COVID-19 ekunyepera ekutora pasipemuti nekuti anenge abatwa aine COVID-19 certificate isiri iyo inenge ichiratidza kuti chidhura chakatorwa pasipemuti munhu iyeye anozorambidzwa kupinda muSouth Africa kwemakore anodarika mashanu uyezvewo hazvina kujeka kuti kudivi reZimbabwe nyika yaramba yakavhara kufamba kwevanhu kwedzimwe svondo mbiri zvichireva kuti vanhu havasi kutendedzwa kuyambuka maprovinsi akasiyana kana kufamba pakati maguta akasiyana. Izvi hatisi kunzwisisa kuti zvicharevei pane vanenge vachifamba vachibva kuSouth Africa, asi pari zvino vanhu vari kufamba vachiyambuka paBait Bridge border pasina matambudziko.
Mataura kuti South Africa yazarura border panguva iyo Zimbabwe yapamidzira dzimwe svondo mbiri. Izvi zvichabatsira sei mukurwisa COVID-19 uye pane zvimwe zvazvichakanganisa here?
Kurwisa chirwere cheCOVID-19 kunoda kuti nyika dzakasiyana dzibate pamwe chete kunyaya dzinodyidzana, nekuti iko zvino zvaitwa neZimbabwe zvekuwedzera nesvondo mbiri kuvharwa kwekuti vanhu vasafamba pakati pemaguta kana kuti pakati pematunhu nematunhu. Asi mhiri kwaLimpopo kuSouth Africa, South Africa yazarura mabhodha kuti vanhu vachitanga kufamba. Izvi zvinounza kuvhiringika kwezvinhu kunoita kuti basa risafambe zvakanaka, nekuti nerimwe divi Zimbabwe inenge ichiti takavhara, asi orimwe nerimwe divi South Africa ichiti tavhura. Zvaidai kuti dei South Africa neZimbabwe vatungamiri vakataurirana vakaonesana kuti vaite chinhu chimwe chete chinobatika kuita muonera pamwe kuderedza denda reCOVID-19. Zvisinei, iko zvino vanhu ngavarambe vachirangarira kuti kuvhurwa kwaitwa mabhodha kuSouth Africa hazvireve kuti denda rapera. Uyezve pavanenge vachifamba ngavarambe vachitevedza mitemo yakatarwa yekuita kuti chirwere chisapararira cheCOVID-19, nekuti chiriko zvachose. KuZimbabwewo kuvhara kwavakaita ngavarambe vachicherechedza kuti vasaomesera vanhu. Kune vaya vanoda rubatsiro, hurumende ngaibatsire vanhu vanoda chikafu vari muDzimba. Kune vamwe vasina zvikwanisiro vanoshaya, hurumende yeZimbabwe ngaivacherechedze vanhu ivavo, ivapewo rubatsiro, nekuti vanhu vazhinji vari kufa nenzara vari muDzimba nekuda kwekuti kune lockdown. Chikuru chatinoda kukurudzira ndechekuti vanhu vangorangarira kuti hongu South Africa yatepfenyura nekurerutsa mafambiro, asi hazvireve kuti dambudziko reCOVID-19 rapera.